Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndishiti yenyu no misoro yenhauzedu dzanhasi chitatu gumiguru 3/2018. Gurukota rezvemari Vantuli Ncube vanotadza kuenda kunovhunzurudzwa muparamende nezveurongwa hwavo hwekuvandudza upfumi hwenyika hwavakatura mudare iri panguva iyo mitengo yezvinhu iri kuita chamuramba mhuru ichikwira. Vamwe vakuru vakuru vaviri mukambani yeZimbabwe Electricity Supply Authority vanosungwa vachipomerwa kuita hori zvichitevera kushandiswa kwemari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora yakashandiswa pakutenga matransforma. Gurukota rezveupfumi vamanga Lisa Dlofu vanoti makambani haafanirwe kuchemera kuchengetedzwa nehurumende asi kuti anofanira kukwikwidzana nemamwe makambani kuitira kuti abudirire. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mukubatsira Zimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakangarwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.